Mutungamiri webato re Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti vagadzirira sarudzo idzi zvakasimba.
Isusu tiri kutsvaga metura vanhu vakaremekedzwa, vanhu vane udzamu, vane chimiro, vanoratidza kuti vanoremekedza ruzhinji. Toda kutarisa ma citizens representatives, citizen MPs, councillors, ma senators, ma citizen, even president. Anofana kuti pave nyaya yekuti takasiyana neZANU PF nevamwe mapato vanosvika vachiti toda ma CV evanoda, anoda, achada, achada. Isusu tinoti anodiwa, anodiwa, ndiana anodiwa. Tobvunza vanhu, kwete kubvunza anoda, nekuti ukada kutsvaga ane nyota, vane nyota vakawanda, vane nhomba vakawanda.
Vachitaura nevatori venhau nhasi vakafanira kubata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo vaIan Makone, uye vakafanira kubatawo chigaro chemutevedzeri wemutauri webato iri vaostalos Siziva, vati komiti inonzi Citizens Independent Candidate Selection Panel ndiyo ichatungamira urongwa uhwu. Kunze kwavamahiya, vamwe vari mukomiti iyi vanosanganisira vamwe kubva kumasangano akazvimirira oga evashandi nevedzisvondo, vanosanganisira vaEdson Dube veUnited Mutare Residents Association, Muzvare Stavile Dewa veWomen's Academy for Leadership and Political Tolerance, uye vaJapet Moyo veZimbabwe Congress of Trade Unions nevamwe. VaMakone vanoti komiti iyi yatotanga basa nhasi.
Vachipuwa nhoroondo dzebasa ravo semaonero atinoita isusu vekutriposi nezvinangwa zvedu zvokuti pasaite munhu anosusumwa, asi kuti munhu wese azive kuti munhu abuda uyo munhu adikwa musi iwoyo neruzhinji on the grassroots. Ndonyaya china guru iyo, ndodonzo guru ravo rimwe chete.
Vanoti kutaura kudai komiti iyi iri mushishi yekuona kuti zvinhu zvese zvavepo kuti vanhu vakwanise kudoma vanhu vavanoda.
Ivo veCISP ravo ndine basa rekuchiona kuti izvo manomination forms anenge apa nzvimbo here panguva yachona iyoyo. Zvakare timu yavachange vachishanda nayo kumaruva 1970 wards musi umwe chete, harisi basa diki.
Vatiwo mapurisa akatoziviswa nezvechirongwa chemangwana ichi, uye vanotarisira kuti vanhu vachapiwa mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda. VaCISP vavati vanenge vadomwa mangwana vachaongororwa kuti vanokodzera here kumirira bato pachitariswa mitemo yenyika nezvinotarisirwa nebato. Chakadai, bato reZANU PF riri mushishi kuongorora zvakabuda musarudzo dzaro dzemaprimary dzakaitwa masvondo maviri apfuura, uye kusvika nezuro vange vaongorora matunhu matanhatu. Mutauri webato iri vaChrist Mutsvangwa vanoti havana kufara nemhirizhonga yakaitika kumbare nekuchuru, nekudaro sarudzo dzichaitwa zvakare kunzvimbo mbiri idzi. Pane vamwewo vakakunda musarudzo dzemaprimary vakaita savadambudzo Robert kuchipinge South vakarambidzwa kumirira bato vachinzi vanoita zvokubika mutoriro, nekudaro vaEnoch Porusingazi ndo vachamirira bato. KuMakoni West vaMoses Ruona avo vakakunda vaJennifer Muswere varambidzwa kumirira bato vachinzi vakabira sarudzo, uyewo havana tsi kuzikanwa pavamire mubato. Kutaura kudai, Politbureau yeZANU PF iri mushishi rekuongorora zvakabuda mumatunhu manasara, uye inotarisirwa kuzivisa zvinenge zvabuda nhasi manheru. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti ZANU PF neCCC dziri kusarudza vamiririri nenzira dzakasiyana.
Zvatiri kutarisira kuona nawo, zvatiri kuda kuona semaanalisi yekuti kana vanhu vasarudza vanhu vavo kuti vanhu vedu avo kuti TCC ichaita sei.
Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakazivisa mubepanhau reSunday Mail kuti sarudzo dzinogona kuitwa kubva musi wa26 Chikunguru kusvika musi wa26 Nyamabvuvhu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa ndivo vanotara zuva resarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujam.